Vatangirai vataura mashoko aya pamusangano wekuongorora kuti chirongwa chemedium term plan kana kuti MTP chakafamba sei mugore racho rekutanga. Chirongwa ichi ndechemakore mashanu uye chakaparurwa muna chikunguru gore rapera.
Whatever government emerges out of that election, it must stick to the targets of the MTP if we have to make this a national program. Otherwise you have a situation where the MTP is considered as this government's program, as this party's program, and when it comes, you change everything, you start all over again. I think that the lesson we have to say today is that the MTP is a Zimbabwe development blueprint.
Vatsvangirai vatiwo zvakakosha kuti pave nesarudzo murunyararo, vachiti munyika hamugoni kuve nebudiriro kana muine mhirizhonga. Vatsvangirai vatiwo hapana muonera pamwe pavatungamiri vehurumende yemubatanidzwa, izvo vati zviri kukanganisa zvikuru mabasa ekusimudzira upfumi hwenyika.
Why is there discord and dysfunction? We are supposed to be an inclusive government. We are supposed to be working with one plan. And I believe the one plan is the MTP adopted by the inclusive government to spearhead development in this country. Discord arises out of political competition.
Gurukota rinova nezvekurongwa kweupfumi vatapiwa mashakada avati MTP haina kunatsobudira sezvaitarisirwa mugore rekutanga nekuda kwezvinhu zvakati kuti zvinosanganisira kushayikwa kwemari.
Zvakawanda zvichada kuitwa, but zvakatadziswa nekushayikwa kwemari nekushayikwa kumaresources nenyaya yekuti investment yanga iri shoma kuti ipinde munyika, uyezve nenyaya yekuti asati akwanisa kuti tingaona rubatsiro kune dzimwe nyika. Saka zvakaaffecta maresources anga achifanira kunge aripo kuti tiimplemente MTP.
Zvichakadai, mapurisa ebazi repolice band aramba kuimba national anthem achiti aizoita izvi chete kana mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vave pateburu yange iine vakuru vakuru. Amai Mujuru ava vange vachifanira kuvipo pachiitiko ichi havana kuuya uye vatumira gurukota remuhofisi mavo vaSylvester Nguni. Vanguni vaudza mapurisa aya kuti ndivo vange vakamirira amai Mujuru, asi mapurisa aya aramba kuridza national anthem. Vamashakada vashora zvaitwa nemapurisa vakati izvi ndizvo zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Vekupolice band varamba kuimba national anthem. Chikonzero chekuti varambe handina kuchinzwisisa kuti ndechei, asi tinofunga kuti national anthem inoimbwa kana nevana veprimary chaivo nevanenge vachienda maswimming gala vakamirira nyika nevebhora vanoimba national anthem, haisi yemunhu, haisi yepati. Asi taona kunge pane zvavatya, hatizi kuti chii chavatya. Nanhasi zviri kungototinetsa kuti sei vadaro.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reInstitute for a Democratic Alternative of Zimbabwe vaJoy Mabhenge avo vange vapinda musangano wanhasi vashora zvaitwa nemapurisa vachiti zvanyadzisa nyika pamberi pevanyarikani vemuno nevabva kune dzimwe nyika.
Kuzora madhaka kunyika, kuzora madhaka kunyika hazvitarisirwi nekuti izvozvi zvatoitika izvozvi ndo zvinoita kuti avo vanenge vachida kuti vaunze mari dzavo munyika vabve vaona kuti kana national anthem chaiyo chaiyo mapurisa achiramba kuiridza kuzoti kana pakuitwa zvematongerwo enyika pachinzi pano umwe wahwina vangazobvuma here kumusaruta, zvinobva zvaratidza kuti munyika hamuna kumira zvakanaka.
Musangano wanhasi wapindwa nevamiri veWorld Bank, African Development Bank, United Nations, vamiri venyika dzakaita seChina neMalaysia pamwe nevamabhizimisi vemuno nekune dzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.